Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maenero akanaka vateereri, tinosangana zvakare maenero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 7 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF rinowedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee mangwana uye kubvumidza vamwe vakanga vambonyimwa mukana wekukwikwidza pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo. Ishe Chovani vekucherezi voripisa Sabhuku Masekesa nemhuri yavo nekuti vakavabudisa paStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinocherechedza zuva rebasa rine hunhu pasi rose kana kuti International Day of Decent Work richiti kodzero yekuti munhu wese ave nebasa rakaringana inofanirwa kusimudzirwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF nhasi rawedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee dzichaitwa mangwana uye vamwe vapiwa mukana wekukwikwidza ndevamwe vakanga vambonyimwa mukana uyu pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo idzi vakaita segurukota rezvemari, muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvemaindastiri Amai Sekai Nzenza pamwe nevaimbova gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Kuti ukwikwidze musarudzo dzeCentral Committee unofanirwa kunge wagara mubato kwemakore gumi nemashanu uye mashanu acho uri muutungamiri hwedunhu guru kana kuti provincial executive, asi munyori anoona nezvegwara remusangano vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti pamisangano yayo mazuva maviri apfuura Politbro yakatora danho rekubvumira vamwe vasina nguva yakakwana mubato kuti vapinde musarudzo idzi.
Chiita nyaya yokutarisa province neprovince tichiona vanga vanzi vafaniri kumira nevaya vainzi havafaniri kumira. Pazvinano zvatati nazvo taiva neveprovince vakasangana vachiita marecommendations avo nemacomments avo.
Vamwe vakapiwa mukana wekukwikwidza mushure mokurambidzwa vanosanganisira Amai Chidoma Diwa, vaRima Chingura, Amai Patricia Kashande kumanikaland, vaJavulani Petu kumasvingo, vaTerence Mukupe navaBright Matonga kumashonaland east. Vabima vatiwo
the women's quota vane umira vega vachisarudzana pachavo, asi tinoti paya panenge pamira vaviri vatatu tinotarisira somusangano kuti uvaya vanenge varivo vakuru mumusangano pavaviri kana pavatatu mumwe wacho mukuru ndiye unoenda mberi.
Vabima varamba kutaura mazita evanhu vakarambidzwa kukwikwidza vachiti vazhinji vavo havasati vaziviswa. Vabima vanotsanangura kuti handi nhengo dzese dzebato dzichavhota musarudzo idzi.
Vanovhota ndovaya vaya vabati vezvigaro vari kumaparty district kwedu, the main board, the youth, the women, nema war veterans.
Pane vanhu vanodarika mazana manomwe nemakumana vari kukwikwidza kuda kutora zvigaro mazana matatu nezvina zveCentral Committee. Vamunangagwa vachadomawo nhengo dzedare repamusoro repolitbro kubva pavanhu vanenge vasarudzwa kupinda muCentral Committee. Vanoongorora magariro akanaka avanhu vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo ZANU-PF ikave neutungamiriri hutsva hweCentral Committee nepolitbro havaoni zvichishandura magariro everuzhinji munyika.
Saka zvekuti isusu tiri kufungiwo tiripo ipapo pakuti upenyu hweduwo huite nani hatibofungu, tinongotaurwa pamuromo tinenge tiripo, zvinonzi muromo hauzarirwi nerwizi.
izi. Tinenge tichinzi toda kugati vanhu vagare zvakanaka, toda kuti zviite zvakadai zvakadai, asi kwete tisade kunyeperana. Izvi ndezve masimba evemuzano PF vari kuda kutonga.
Ukuwa vanongura nyaya dzematongerwo enyika vachishanda neAfrica University, Dr. Wellington Kadzikwa, vatiwo havaoniwo vatungamiriri vatsva muCentral Committee nePolitbureau vachishandura gwara remutungamiriri webato vaEmerson Munangagwa.
Nyangwe kwabuda vakaita sei, havanenge vasina simba rekuudza mukuru wenyika, mukuru webato racho zvekuita, nekuti iye ndiye anenge ari mukuru waro achitaura kuti hatifambe chakadai. Saka ndezvekungoti tinozongoonawo kuti pamwewo kana taona kuti zvine zvazobuda nekumberi ikoko vasarudzana zvazodii, ndopatingazoona kuti fane shandikuya zvingaiti here. Asi semamiriri azvakaita, mukuru webato ndiye anopa ugwara nekuti hakufamba takadai.
Zvichakadai, mutauri wezano PF Chris Mutsvangwa vati bato ravo riri kupinda musarudzo rakabatana.
Musangano wedu ndewe demokrasi yatakarwira muhondo, ndo zvichaitika pamaelections amangwana. Hatisi kubo nekadzi kwekuti pane chingatadzisa kuti maelections afambe zvakanaka. Kongresi yedu ine timu yayo inotaura kuti tiri kuda kuti vanhu vemuZimbabwe vapunduke zvekare pasina anosiyiwa.
Vamutsvangwa vati izvi ndizvo zvakatosungwa nezvikamu zvese zvemusangano chemadzimai, chevechidiki nechevarwi verusununguko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sabhuku Edson Masekesa vemubhuku rekwaMasekesa kuChiredzi North vari kuchema-chema naIshe vavo Ishe Chovhani, avo vari kuvaripisa vachivapomera mhosva yekuti vakaendesa zita ramambo panepfenyu reStudio 7. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sabhuku Masekesa vanoti vakadanwa pamwe nevamwe vemhuri yavo vari vana kudarira mambo musi wechitatu vachipomerwa mhosva yekuti vakamhangarira Ishe kunhepfenyuro yeStudio 7 vakabuda panhau vachitaura mwedzi wapera. Izvi zvaitevera, nyaya yakatongwa padare pavo apo vemhuri yekwaMasekesa vainetsana nenhengo yeparamende yeChiredzi North vaDanford Masia, avo vanoda kutora minda yekwaMasekesa kuti varime nzimbe. Mwedzi wapera, Studio 7 yakapomera Ishe Chovhani vaFelix Mundau ichida kuzvadivirawo panyaya iyi mushure mekutonga makakatano aripo pakati pevemhuri yekwaMasekesa pamwe naMP Masia. Sabhuku Masekesa vanoti izvi zvakatsamwisa Ishe, avo vakabuda vachitaura munhau dzeStudio 7 vakavati vanofanira kuvapa muripo wokumbira ruregerero nemusi wesvondo.
Vadaidzwa nejinda ramambo rinonzi Macheke anonzi Chimitatsengere ndiye akatidana ikoko achitiudza kuti makafumura mambo kutaura paStudio 7. Tikati tavafumura sei, zvikanzi hamaifanirwa kutaura paStudio 7, saka munofanirwa kuti munopa mambo sori. Tikati ndeyei, because zvinhu zviri pachena kuti isu takatanetsana naDanford, asi iye zvino izvi taakunzi taane mhosva.
Munin'ina waSabhuku Masekesa vaMaurice Masekesa vakaendawo kudare nechitatu vanoti vakasara vachinetseka kuti kubudisa Ishe munhau ingava mhosva here.
Hatinatowa takanzi indai mundoungana muone kuti mouya sei pamambo nesvondo, svondo iyo inoi takanzi tidzokere kunhau. Tashamadzwa nekusika hanzisa ndezvekuti hatizivi kuti ingaita sorirei, nekuti isu hatina kuresera mambo isusu. Nyaya yatatinayo ndeyaDanford, haida kutitorera kwapatinofudzira mombe dzedu, kana kuti tii tinoti soriyei.
Vemhuri iyi vanoti Ishe vari kuvashungurudza nekuti vanoda kuti nhengo yeparamende vaMasiya vatore minda yavo, nekudaro vave kuvatsvagira mhosva dzenhando. Hatina kukwanisa kutaura naMambo Tsovani sezvo nhare yavo yanga yakadzima, asi jinda guru ravo vari mutongi wenyaya iyi vatsengere vati zviri kutaurwa hazvisi zvechokwadi vasati varamba kupindira mimwe mibvunzo yeStudio.
Chokwadi chavari kutaura icho, hapana nechokwadi chavari kutaura icho, handagoni kutaura nyazvo kudare ndiri kudaro.
Vana vemhuri yekwaMasekesa vakaita savachiserera Masekesa vanoti Ishe vari kushungurudza madzibaba avo vachivaripisa pamhosva dzisina maturo, nekuti vari kuramba nevhu ravo iro rinoda kutorwa nemunhu anoita zvematongerwo enyika. Studio 7 yakundikana kunzwadivira Masiya panyaya iyi. Zvichakadaro, mapurisa ekuChiredzi neZuru akasunga maSabhuku masere ekuChilonga vachivapomera mhosva yekukurudzira vagari vavo kuti vapise sora remombe reLucerne rakarimwa nekambani yeDen Diary. Mumwe wemaSabhuku akasungwa, Sabhuku Muningisi vaItai Muchekele, vati vakatorwa nematikiti ibva pamusha pavo vakaendeswa kukamba yemapurisa yeChiredzi Central Police Station, uko vakandogariswa kwemaawa anosvika mana vakazoregedzwa mushure mekubvunzurudzwa. Vanoti vaipomerwa mhosva yekupisa sora reLucerne.
Madzimba
Zvatsinirwa nasabhuku Chitsanga paAbraham Hasali avo vati ivo
ndoda kuvhunza kuti bundu rakatsva sei rakatsva aradhenderi rakatsva pachibwedziyo ndikati aunga zvinoita here kuti wovhunza ini akati akasora musoro wose tichoma tichitsvaka vamwe vanhu vanga vakanyorwa ipapo vaikwana kusvika ku14 vanhu.
Mutauriri wemapurisa masvingo Inspector kuda kwache Dhewa vati havasati vanzwa nyaya iyi sezvo vasina kuswera muhofisi mavo zuva ranhasi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kodzero yekuti munhu wese ashande basa rine hunhu inofanirwa kusimudzirwa uye kuwanikwa nemunhu wese munyika. Kurudziro iyi inouya apo vamwe vashandi munyika vabatana nedzimwe nyika nhasi dzepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day of Decent Work. Mukutaura nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ Valbert Masaraure kuti tizwe zvizhinji nezvavaita pazuva ranhasi.
Takwanisa kuita advocacy yakawanda paindaneti tichitaura nevatungamiriri venyika kuti padecent work tiri kudarisirawo muhoro unokwana, muhoro unotenga, nekuti sewezingo rinoita kuti kushanda kuve decent tiri kukumbirawo social protection. Takwanisa kushambadza nyaya dzekukoshesa mapensioners edu kuti akwanise kuwanawo mari inoita kuti vararame. Takwanisa kushambadza nyaya dzevechidiki vasina mabasa kuti ibasa rehurumende kuti ipinze vanhu mabasa. Takwanisawo kushambadza kukosha kwekukoshesa vakadzi variwo vane population hombe munyika medu kuti tiwane takwanisa kuprotekta marights avo pabasa inenge tatoita ngebhajati. Uyewo zvakare tasanza kuairi kuitawo mugungano rakazomboita iro raitirwa kumashanal ipipovis vanhu achiita nhaurirano dzekuti ndezvipi zvingaitwe kuti macitizens aenjoye dzisende.
Muzimbabwe mungati here imi vashandi havasi kuwana mabasa ane hunhu?
Wangu muzimbabwe mabasa haana hunhu. Tikatarisa munhu anonzi murayiridzi Zimbabwe, munhu asina kwanise kubhadhara rendi yepamba paanenge achinzi anogara ndokukoshesha kwehunhu kwebasa racho. Kana tikatarisa munhu anonzi ticha anenge achiwana mari inenge iri 50 yepoverty bottom line. Saka muhoro wakadaro hausisei. Tikatarisa munhu anoretire ashanda makore anokwana 40 zvikukwira anogona kungowana mari inokwana kana kuita 500,000 aratidie, zvireva kuti hapana hunhu huripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Valbert Masaraure vari parunare neStudio 7. Tabatawo gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima ava vanoti sehurumende havana kucherechedza zuva iri zviri pamutemo nhasi, asi vacharicherechedza pavacharparura chirongwa chavari kuumba chekuti vashandi nemabasa vange vaine hunhu munguva pfupi inotevera.
Hatisati tacherechedza zuva iri zviri pamutemo, asi tenda kuti nyika izive kuti tine chirongwa chatiri kutogadzirisa chedecent work program. Ichi chirongwa chiri kuzouya pamusoro pechimwe chirongwa chatagara tii nacho again chedecent work program. Tichapedza kugadzirisa chirongwa ichi mwedzi kuda kana mwedzi iri iri kutevera. Patichalauncha ipapo ndipo patichazonyatsoita celebration yacho.
Chirongwa ichi chinenge chakamira sei, Honorable Mavhima?
Chirongwa ichi chakanakira kuti chinotarisa mabasa, chichikurudzira kuti mabasa ese ngave mabasa anopa kuremekedzwa kuvashandi munzira dzakasiyana. Anofanira kuve mabasa anopa mugove unoenderana nebasa rinenge richiitwa nemunhu, agovezve mabasa anocherechedza zvinhu zvakaita seutano hwemunhu nekudzivirirwa munjodzi kwemunhu.
Tataurawo nevashandi vehurumende vari kuchemawo kuti vatonge vabuda mubracket yevashandi vanofanange vachishanda zviri decent. Zvii zvamuri kuita wose hurumende kuchengetedza vashandi venyu?
Zvinofanira kuti zvizikanwe nevashandi pamwe chete nenyika yose kuti hurumende iri kuedza nepainogona zvichiimbirana zvakare nehomwe yenyika kuti yakamira sei kuti vashandi vehurumende vawanewo iyo decent work yatiri kutaura nezvayo.
Vanga vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti bazi ravo rabudirira mukuvandudza mitemo kuita kuti vatori venhau vashande vakasununguka uye kupa marezinesi kune vamwe vemaredhiyo nematerevhizheni. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakaitawo musangano nevatori venhau vhiki rino kunyanga richiziya mamiriro akaita zvinhu nenhunha dzevatori venhau. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Mutsvangwa.
Ini segurukota rehurumende mubazi rekufambiswa nekushambadzwa kwemashoko saseneta Mutsvangwa, takasangana nevashandi vehurumende vanoshanda pasi pebazi irori kusanganisira nevakokwa vedu vakamirira mapoka akasiyana siyana anechekuita nekutapwa nekufambiswa kwemashoko uye naavo vanomirira vashandi vemapazi aya. Vakauya kuzotaura tiri kunyanga uko.
Mainge muine chinangwa cheyapa?
Tichida kuratidza kuti tingaite sei kuwandudza magwaro nemafambisiro atingaite basa mugore rinouya 2023 yatinoti pachirungu Ministry Strategic Planning Review Workshop.
Ndezvipi zvimwe zvamakataurawo segurukotapa?
Mumashoko aya, ini saminista weInformation, Publicity and Broadcasting Services, ndakapa kutenda kuvashandi vehurumende varivo vandinotungamirira mubazi rangu reministry yandinotungamirira, ndichivatenda nebasa guru ravakabata mugore regore rino riri kupfuura ra2022.
Zvii zvavakaita zvamunoti zvinoda kutendwa?
Kunyanya ndakatarisira kugadzirwa kwekudzikwa kwematransmitter anowandutsa kuveko kwemagindi mukindi munzvimbo dzakasiyana siyana. Takavhura tinoti macommunity radios kuchiredzi, tikavhura kuchimanimani, tikavhura kunyanga, tikavhurawo dzimadzangara dzimu dzakaita se 3KTV yatinoti ndoma commercial televisions, paZBC takavhurawo Jive TV.
Avanga vari gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mukuru wesangano revatori venhau Media Institute of Southern Africa vatavani moyo avanoti hurumende inopa nerudyi ichitora neruboshwe sezvo iri kuvandudza mumwe mitemo asi ichidzika mimwe inodzvinyirira vatori venhau.
Chokutanga tinobvuma kuti pane zvinobatika zvaiitwa nebazi iri kusanganisira kubudiswa kwakaitwa aipa mumagwaro edu ichinge ichibviswa nemutemo wekufambiswa kwemashoko zvakanaka, Freedom of Information Act, Zimbabwe Media Communication Commission Act. Bazi iri rapa nguva yekudzumburudza kufambiswa kwemashoko nemadzangara dzimu nezvivhitivhiti unova Broadcasting Services Amendment Bill.
Muri kufara here nezvinoda kuvandudzwa mubhiri iri?
Harisati radzoswa kwatiri kuti rione kuti rasvika papi. Tinokurudzira bazi iri kuti rifambe nekukasika kuti tipedzise basa iri tichinge tichipiwawo mukana wekuti tione kuti zvatakataura zvakapinda here mugwaro uru. Kechipiri, tochienda panyaya dzekuti mutemo unogadzira yatinochiyo pachirumbi co-regulation. Takabvumirana kuchita chatakaita chekupedzisira chananirimo inini chekupedzisira kukadoma chataitaura kuti pagadzirwe co-regulation. Zimbabwe Media Commission inenge yakamira nediviro industry yevatatwe nawo nevanogadzira mashoko pamadande mutande younzawo chivakwa chinonzicho Zimbabwe Media Council chakamira pazasi chiricho chekutanga chekuti vashandi nevanenge vachitanhuna vanotanga kushandisa bazi iroro nzira iyoyo.
Mukuru wesangano revatori venhau remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvemajeri muSouth Africa radzivisa nhasi kuti vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vave munhu akasununguka zvichitevera kusvika kumagumo kwemutongo wavakanga vapiwa mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza dare. VaZuma vakanga vapiwa mutongo wemwedzi 15 gore rapera mushure mekunge varega kutevera kurudziro yekuti vapinde mukuferefetwa kweuori kwaiitwa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kuramba vachirasikirwa nemombe dzavo kunyange vachidzidhibhisa svondo roga roga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekudoro kuhurungwe vakuda kwashe sose avakarasikirwa nemombe 12 vanoti kunyange vaidhibhisa mombe dzavo dzakangofa zvakadaro.
Kudhibha kuri kudhibhisa. Chirwere chiri kwe hachisi chero kudhibhisa. Chirwere chakutoda hurumende kuti inofanira kupindira mazviri. Susu rinenge rakaoma kuti mukuru rakaoma rese chitaka chakatoora kudhara. Nyengo mukaso ichi buda maruti. Rakatobuda maruti 2 days hapana kubaya kupedza nguva. Mombe zuva rega rega pasabhu vaigona kubuda 4-5 rimwe village 4-5 a day. Pana vasangana mombe.
Vasoso vanoti kufa kwemombe dzavo kuchaita kuti vatadze kurima minda yavo sezvo vasina mari yekuhaya tirakita kuti vawane chekurimisa.
Tirikana kuti nguva yatatasana nayo kurima. Vanotori mani.
Izvi zvinotsinirwa nemumwe mugari wekudeve vaBenjamin Rinashe avakarasikirwa nemombe dzavo 35 kwakasara mhurumbiri chete.
Ini ndakarasikwa nemombe 35. Izvozvo handitorina kana mombe 1 mudanga izvozvo. Handitorina kana chokurimisa izvozvo. Inofamba yakarembedza musoro pasi ichibuda masiriri. Mvere dzakamira. Isiri active. Utinyatsoona ukaona yekufamba yakadembedza musoro chete ichibuda mazuma siriri soko wotongoziva kuti hazvina kana kuti 1 day mombe inenge yatova.
Mumwe mugari wekwamudzimu anoda kuzivikanwa savaJorodhani anoti kufa kwemombe kuri kuita kuti mutengo wemombe udzike zvakanyanya kudarika mutengo wemadhongi.
Vanhu vakutotenga madhongi. Madhongi ndaafunga azive kuno asi vanhu vakutotenga madhongi. Zvakutotishamisa izvi. Ende dhongi raakutodhura kudarika mombe 250. Mombe utengwa kana ne 120. Dzimwe dzitengwa ma 70 mombe chaidzi.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remashonaland west Dr. Tokozani Muswera vachiti taure nemushandi wemuhofisi mavo ati mombe dzinogona kufa nechirwere kunyange dzichidhibha.
Sazvinoita kana dzisina kudhibhwa properly hadzife. Asi kana dzichimbonzi nhasi vanhu vaenda kudhibha mangwana vojamba voita sei. Iko zvino munofanga kuti mukadhibha mozora futi netiki kriza. Nokuti makadhibha chete musinaudzora futi netiki kriza. Pane chimwe chikoko chiyakuenda pasi pechi pemuswe chinogona kuwanda pasi pemuswe. Saka makandodhibha isusu maybe tinenge chinzi dhibha redu fange iko chekuti tikudhibha after every 2 weeks. Handiti 2 weeks paya paya maybe yenyu mombe kana kuti 1 or 2 dzangoita munyama. Dzahabva chikwekwe tisati tadzogera kudhibha. Ndosaka tichizoti tiri treatment shonga kuzora on weekly basis kako kudhibha mukanzouyai after every 2 weeks.
Studio 7 9 akukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaEritius Masuka vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Zimbabwe ine mushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni 40 emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yakanangana nekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy. Chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chiri kutarisirwa kupera gore rino. Studio 7 inakukwanisa kunzwa ku European Union kanawo ku hurumende kuti chirongwa ichi chava papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika. Sangano re Food and Agriculture Organization rinoti mumwaka wekurima wa 2020 Zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru makumi mashanu kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chesvondo rino tinokupai hurukuro nanyanduri wechidiki anonzi Mambo Gramatunhu. Mambo akapedza zvidzidzo zvepamusoro zveArts kuchikoro chepamusoro soro cheGreat Zimbabwe University kuMasvingo. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvekunyora nekudetemba achitaura naIvan Zininga weStudio 7.
Gramatunhu munyori wemitombo. Gramatunhu munyori wamabhuku. Gramatunhu is a spoken word artist. Nangota am a stage poet. Gramatunhu murumbidzi mutsiure. Gramatunhu mutaure naudzese dzinoitika mumagariro.
Izvo zvekunyora nekudetemba makazvitanga rini?
Pakutanga apa I don't remember kuti ndakatanga rini nekuti vandiri mudiki ndaiti vandaona kuchikoro zvazvichiitwa nevanenge vauya nemadrama vakati vanenge vauya nemabhendi kuchikoro kuprimary yabva kumusha. Saka kwava kusina exposure kumaapi yakanyanya because zero radio, zero Instagram, by then zero Facebook, zero Twitter, zero what. Saka inspiration taitoiwana kumavillage artist waya auya kuchikoro kwedu. Saka ndaizono zvivandudzawo ndega ndotanga kugadzira zvangu mai vangu mailinda line natiswa. Mwana wangu zviri kuzviita sei. But professionally I started 2010. Ndakazvitanga kukufuma kuchikoro. Ndakufuma kuchikoro ndakufambiwa nini kuchikoro kumaworkshop. Ndakuti MP wakaita chirali chakan but nyandiri yai muri murove. Saka responsi yevanhu yakazondipusha ndirambe ndirimo ndirambe ndikuita more you know. But then kuchirwa maoko kwako kwakatokosha waibva wandiita motivator. From 2010 kusvika nhasi takaenda takaenda.
Tikaona muchiparorawo bhuku idzvara makaburitsa kumberi takamirigwa rinombodii rinderei ritsanangurei zvishoma.
Mukoma munhu achizvarwa life inotomupa magoals anofanira kuachivha. Unenge watova nezvikwere. Kumberi takamirigwa ibhuku rinopa tarisiro nekuti kune wese anoshandira zvaakananga zvinoitika. It's not all about believing. But doing zvaunoda kuti zvidzitsike. Mberi takamirirwa ibhuku rinopa hope iye rinopa simbiso iye rinopa dzidziso pamusoro peupenyu. Vakomana nevasikana vane zvavakananga muupenyu vanofara kwafoka.
Saka vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kubata Mambo Gramatunhu but strictly for business. Ndichava panhamba. But vanodawo kungoindaracta naMambo Gramatunhu chonawo netembo tichitaura. Ndokumbirawo munongono followa nekusubscribe kuYouTube yedu. Social media yese Mambo Gramatunhu kuYouTube. Please mongo subscribeawo kuitira kuti ndichinakidzwa nenhetembo. Ini ndinenge ndichinakidzwa ndichiona family community yangu ichidi ichikurawo. Vanoda kuti tiite business tishande tese. Munobata panhamba dzangu dzinoti 0779-99-00. Ipapo munogona kuita mabookings enyu emaweddings, maanniversaries, magraduations, macooperative events, mateam points tinokuitira futi mabirthday dedications, maartists anodawo kurove ghost writing tinoita futi izvozvo izvi. Tinoita macampaigns ekukaetu kana tibatsire vanoda kuti tishande tose.
Tinotenda nyanduri nemudetembi Mambo Gramatunhu pahurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru ano. Apo tiri kutarisa zvakabuda kumusangano wePolitbureau weZanu PF wakaitwa neZuro manheru, uyewo kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo pasi pebhiri reElectoral Amendment Bill 2022. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Gift Dube. Thank you.
soku isika disi.